manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadziro, asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission NPRC varipo. Boka rakareba bumbiro remutemo rakagadzirwa kuti ndebasa rodo kuyanasa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu otaura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yeguku rahundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nemadzishe nhasi kuitira kuti vakurukure pamwe nekubuda nezvisungo panyaya yeguku rahundi. Madzishe aya aungana pasi pesangano reNational Council of Chiefs. Nyaya hombe yataurwa nezvayo ndiye kuviga patsva vanhu vakafa munguva yeguku rahundi, uye madzishe ekumateberland anonzi apiwa mvumo yekuviga patsva vanhu vakafira mumatunhu avo. Mashoko atiri kutambira anoti nyaya yekuripa vanhu vakafa muguku rahundi haina kutaurwa nezvayo. Kunyange hazvo pabuda mashoko ekuti vamwe vanhu vanogona kubatsirwa, Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia kuti tinzwe maonero avo.
Tinoti hapana chakaipa kuti mukuru wenyika asangane nemadzishe, asi tinofunga kuti musangano wakadai kana uchiitika unofanira kunge uine National Peace and Reconciliation Commission NPRC varipo, nekuti ndoboka rakareba bumbiro remutemo rakagadzirwa kuti ndebasa rodo kuyanasa vanhu nekugadzisa nyaya dzakaitika kare dzekuurayiwa kwevanhu.
Tiri kunzwa kunzi izvo madzishe anenge awirirana navaMnangagwa panyaya yekuti vanhu vange vachivigwa patsva. Munotora sei danho iri?
Kusha kuvanhu nemafunge nekuzvarwa kwedu sevanhu vatema. Saka inyaya yakakosha nekuti vanhu vanga vachitambidzwa kuviga vanhu kunyika kwavanogara iko kuvanhu vava vakashaika. Takaona pakawanda paibiwa matombstone vanhu vanotambidzwa kuungana zvakarasitika. Saka tinoti icho chitinhanho chakanaka chekuti vanhu vanzi vakwanise kudi kuviga. Asi patinoti panoda kuti pazoitwa chakakosha ndechekuti pave nechokwadi inonzi truth telling. Kuvika hakuzi nehakuzikochete kunoda kuitwa. Tinotanga taziva kuti vanhu vakafanei vakaurayiwa nani, chii chakaitika, vakaurayirwe chii, yatingadiwo tisazvidzokorere futi mune ramangwana. Mhuri dzavo dziri kupi, dziri kudyei, munharaunda mavo mune development boom yakaitika here isina kuitwa nenyaya yekuti vanhu vanga vari panguva yekupokana vanhu vachiurayiwa nehurumende, uye kuti zvisazorambe zvichiitika zvekare munyika medu ngapagadzirwe nyaya yemainstitutions. Kuti maestrians asave anenge achiraniwa nemauto, kuti maestrians ave ari independent, kuti asave nemapati anenge akarerekera, kuti maestrians ave ari strong, vanhu vavimbi nemainstitutions. So nyaya inotome yakanaka, chokwadi chakanaka, vanhu ngavaende vachitya vachiremekedza bumbiro remutemo wavo.
Tiri kuona kuti vaMnangagwa vava nenguva vachigara vachisangana vachitaura nenyaya yeguku rahundi. Semaonero enyu zvinoreve izvi?
VaMnangagwa vanga vari pakati penyaya yeguku rahundi. pakaitika ground wanga wari minister of defense handiti saka handifungu kuti ivo pacho zvavovoka vakatanga kusanana nevanhu vanhanga zvitambire nekuti vanhu vazhinji vanenge vachiika kutaura zvakaitika saka nokudaro ndosatora nyaya yemperas vamunangagwa vaedzawo vaenda pane rimwe danho kudarika president Mugabe kuti vaedza kutanga kutaura asi chinodiwa ndechekuti ngavasiye nyaya inyatsoitwa neemperas vape emperas masimba neimari yekuti iite basa rinaka zvakachena zvisave nyaya dzekutsvaga mavhoti asi ive nyaya yekugadzisa nekuti kune vanhu vakafa kune mhuri dzakashaya kune mhuri dzakashaya vanoriritira uye Zimbabwe izvozvo pari zvino yakangotsemurwa nepakati nekuti vanotaura chindevere nevanotaura chishona nenyaya yekuground saka nyaya inofanira kugadziswa zvomene kwete kuti vanhu vangosangana sevachiita havo politics politics dzakanaka asi dai vaendesa nyaya yekuumba nyika mberi tinofunga zvisingabudiri pachena
mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vachitaura vari parunhare vari muHarare vanhu vakawanda vava kuona zviri nani kuenda kudombaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 munzvimbo dzinobhadhariswa mari sezvo vasiri kubatsirwa munzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pasina muripo Godfrey Mutimba anotiudza zviri kuitika kumasvingo
mumwe mugari womumusha werujeko vanoledge matumba vati vakandobayiwa nhomba kuchipatara chiri chehurumende nekuti vakapedza masvondo maviri vachienda kunomirira mumutsetse asi vachitadza kubayiwa sezvo zvipatara zvehurumende zviri kubaya vanhu vashoma pazuva
ini ndakatozondovaccinatewa kumaprivate clinic ndiye mekunge ndaita masvondo maviri nda kunobayiwa kuclinic yekanzuro kurujeko asi ndasingakwanisi kuti ndiaccesse mushonga nenhau kuti vanhu vanga vakawandisa uye vanobaya vanhu 50 pazuva
vamatumba vati kuzvipatara zvisiri zvehurumende hakuna mitsetse uye vanhu vanobhadharirwa mari inosvika madhora maviri ekuamerica iyo yakatarwa nehurumende mumwe mugari vadhuanisiwani avo vati vakabayiwa muchipatara chakazvimiririra vati kunyange vachibhadhariswa mari yacho ishoma uye haupedzi nguva yakareba wakamirira kubayiwa
kuzvipatara zvehurumende kune dambudzo rokuti ndezvamahara saka chinhu chamahara unofanirwa kuti uchishandira somunhu uri kushandira mahara nokuti havai kushandiri nenguva yaunoda vanhu vacho vakawandisa ivo vanhu vacho vanobaya vacho vanoti vavashoma zvototi dei zvaibvira vatowedzera mainpower yavo
mutauriri wezimbabwe national family planning council mumasvingo vaebet chikosi vati vanhu vazhinji vari kuuya kuzobayiwa nesangano ravo senzira yekutisa mitsetse kuzvipatara zvehurumende
vanhu vari kuuya neuwandu hwavo nekuti kwedu hakuna matiyo akawanda tiri kubaya vanhu vakati wandai pazuva kubetsera hurumende kuti tishuve kuvesa vadzivirirwa kukudziwa mutengo iri
chimwe chipatara chakazvimirira chesimas chiri kubayawo vanhu mumasvingo asi chinobaya nhengo dzacho dziri pachirongwa chekurapiwa chemedical aid mumwe mushandi ataura nestudio 7 pasimas aramba kudomwa zita rake nekuti haabvumi zvitaura nevatori venhau ati nhengo dzavo zhinji dziri kubayiwa nyore dzisingambobhadhariswi muridzi wemakurira private hospital dr phineas makurira vati zvipatara zvakazvimirira zviri kubetsera hurumende chaizvo kutapudza uwandu vanhu vanobayira nhomba vachiti chipatara chavo chiri kutangawo kubayira vanhu nhomba svondo rinouya
hurumende yakazoti ibvumidza kuti isu vemumaprivate tiite basa irori so we expect kuti tinotanga vhiki rinouya
mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers irimai vati hurumende inotenda nekubatsirwa kwairi kuitwa nezvipatara zvakazvimiririra uye inokurudzira vanhu kuti vaende ikoko senzira yekutapudza uwandu kuzvipatara zvehurumende
takwainkluda mafarmacies tikaingudawo mamwe maprivate players kune maprivate clinics maprivate hospitals akapindawo muchirongwa icho chichi kucomplimenta government effort tiri kuona riri danho rakanaka iroro izvo nenyaya yekuti vanhu vakuda kubayiwa nhomba wawandisa macenders
nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzira hurumende kuwedzera nzvimbo dzinobayiwa vanhu nhomba pamwe nekutenga nhomba dzakawanda nezuro vanhu makumi maviri nevaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvina nemazana maviri nemakumi maviri 4220 vanhu mazana matatu nemakumi masere nevatanhatu 386 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nemakumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi masere nevasere 122,288 vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vavi mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nemazana manomwe nemakumi maviri nemapfumbamwe 2,271,729 mabai wanomba yepiri wa milioni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana makumi mashanu nevapfumbamwe 1,427,150. Hurumende ine hurongo hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa denda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato kana kuti party agents pamwe nevanoongorora sarudzo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekudzoka kubva kunoongorora sarudzo dzekuZambia, mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center vaSolomon Bobosibunu vati kuchengetedzwa kwemavhoti kwagara kuchiitwa nevemapato pamwe nemasangano anoongorora sarudzo akaita seravo. Asi vaBobosibunu vati musiyano wavepo pari zvino ndewekuti kurudziro iripo ndeyekuti munhu wese anenge avhota amirire kuverengwa kwemavhoti.
Ndofunga chatiri kunzwa kazhinji chichitaurwa muchirungu vanhu vachiti defend your vote, stay defend your vote all the time. Inyaya yakangofanana nenyaya yatagara tinongoita makore ese. Asi kurudziro iripo panguva ino ndeyekuti munhu wese ngaamirire aone kuti zviri kufamba sei, basa racho rafamba zvakanaka here.
VaBobosibunu vati kuvimba nekutarisirwa vhoti nevanoongorora sarudzo vakamirira mapato ezvematongerwo enyika zvinonetsa nekuti dzimwe nguva vanenge vasiri panzvimbo dzekuvhotera dzose. VaBobosibunu vati chakakosha kutora umbo hwezvabuda musarudzo panzvimbo panenge pavhotera munhu.
Nekuti dzimwe dzenguva vemapato ezvematongerwo enyika vanenge vasina vamiririri vavo panzvimbo idzodzo. Asi muridzi wevhoti ndiwe mapato ezvematongerwo enyika, vanhu varida kungosarudzwa. Saka kureva kuti zvarekwa tiri isusu sevagari vemunyika kuti tichengetedze vhoti yedu igone kuzoverengwa iri yose zvayabva iri patavhotera kana kuti pandavhotera panguva yandinenge ndavhota.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makone vatiwo nzira dzekuchengetedza vhoti dzinogona kuitwa nevanhuwo zvavo vanenge vavhota vanofanirwa kuona kuti zvabuda panzvimbo yavavhotera ndizvo here zvaendeswa kumusoro kucommand center.
Ordinary people vanenge vane mainterest yekuona kuti vhoti yake yasvika papi, yakaonda kusvika papi. No, vhoti mavhota averengwa papolling station
mutauro weMDCT vautiness dure vati bato ravo rine hurongwa hwekushandisa nhengo dzaro dzinogara munzvimbo dzinenge dzichivhoterwa kuchengetedza mavhoti.
Saka isusu sebato tiri kutarisira kuti kana takuenda kumaelections tichambenge tine strategy inoti iyo maelection agent edu achabatisana nevanhu kana kuti nhengo dzepati yedu, but vachigonawo kuti vataurirane nevamwe vanenge vari munharaunda iyoyo iri kuitirwa maelections.
Mutauriri weZimbabwe Election Commission vakwani moyo vanoti kuchengetedza vhoti pamutemo munyika kunoitwa nevanenge vabvumirwa nebazi ravo kwete munhu wese, sezvo paine mutemo wekuti munhu akavhota anoenda kure kunosvika mamita mazana matatu kubva panenge pachivhoterwa. Vamoyo vanoti vanhu vari kutaura nezvekuchengetedzwa kwevhoti vanhu vari kuda kukonzera mhirizhonga pasarudzo.
What happens is that when you vote, yes, you cannot be within 300 meters from the polling station. So what it means is that when you vote and go away.
As you told me, when you came to Zimbabwe, you can vote and you can vote in the mamita 300. You vote and you vote and you can vote and you can vote.
Asi vaMakone vati hapana chinotadzisa kuti munhu avhota adzoke panenge pave kuverengwa mavhoti.
100 meters ino apply. 100 meters zviya zvine zvekuti izvo haufani kukambeka polling station. Asi hapana chinokurambidza kuti unge uri pedyo nepolling station kana kuti udzoke patime inenge ichizoverengwa zvabuda musarudzo.
Nyaya yekuchengetedza vhoti iyi yamutsiridzwa nekuda kwesarudzo dzakaitwa kuZambia yakonzeresa mutauro munyika vakawanda vachiti ndizvo chete zvinoita kuti sarudzo dzisabirwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu 16 vakaurayiwa nezuro mukurwiswa kwakaitika kuChamhembe kwakadziva kumadokero kweNiger. Dunhu iri riri kurwiswa nechikwata chinopfurukidza mwero chiri chechitendero chechiIslam. Varume vasiri kuzivikanwa kuti ndevanani vakapfura vanhu vainamata mumusha weTeim mudunhu reTirabelli. Dutu mpengo retropical storm Henry riri kutarisirwa kuvhiringa zvakanyanya dunhu reNorth Carolina uye richange riine mvura pamwe nemhepo yakasimba. Dutu mpengo iri rinonzi riri kufamba zvakanyanya zvekudarika makiromita 110 paawa imwe chete. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutu mpengo iri richarova zvakasimba nzvimbo dzinobva muNorth Carolina kusvika kudunhu reMassachusetts. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Nhasi ndaita hurukuro negurukoto rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti Shadow Minister of Labour muMDCT Amai Paulina Mupariwa.
Ndinoda kuti ndinofara uye ndinotenda President Douglas Monzora neutungamiri kungondikoshesawo kungondiona kuti ndinokwanisa kufana kubata ndakamirira gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu nekuti donzvo randinaro indinongotarisa ndikatarisa chiso chemunhu ndinoona kuti ndo panofanirwa kunge paine upenyu hwevanhu. Saka ndinonzwa kufara iye ndinoda kutenda President wangu Douglas Monzora nekundiremekedza nekundipa chiga chekuti ndimiririre vashandi.
Makashanda kwenguva yakareba musangano revashandi, ndezvipi zvinhu zvamunoona sezvipengaidzo zvakatarisana nevashandi pari zvino muZimbabwe?
Ndinoda kuti ndofunga kuti mararamiro ari kuita vashandi pari zvino netingangoti gore rino gore rapera zvese mukatarisa totanga neicho chirwere cheCOVID-19 vashandi havasi kukwanisa kuenda kumabasa zvakakwana. Vashandi havasi kukwanisa kuwana donzvo rekuti iko kunonzi kutestiwa iko kunonzi kubayiwa. Haisi nyore kuchizonowana kubayiwa nekutestiwa kwacho zvinoti nesei yatinoti access pachirungu. Number 2 inyaya yekuti idzo mari dzacho dzinotambirwa nevashandi hatichatenga chunhu nekuda kwokuti munyika maakushandiswa mari dzakangoti wandei iwo madhora yando angoshanda. Munhu wese ari kutengesa chero chinhu mustreet anokutaurira mari yemadhora. Saka kureva kuti dambudziko riripo nderekuti ivo vashandi vacho vanenge vasina mari yacho yemadhora. Chechipiri ndechekuti iyo mari yacho yavanotambira haitokwani kuti kana kuti kuri kuda kuchinja pamusika mutema kuti izoita madhora haitomboripo mari yacho iyoyo. Yatinoti mari zhinji dzinotambirwa nevashandi dziri pasi peyatinoti poverty tatam line. Tikatarisa kuti mumwe ichero munhu akaenda musupamaketi kunotenga zvinhu kana munhu achitambira 1000 ingave 3000 hapana zvinhu zvaanenge atenga anongoona ngotenga 3-4 items. Kukana ndatenga nemari iyoyo zvekuti mangwana ndinozokwira vanokwira nebhazi vachienda kumabasa mamitero edzimba vanobhadhara nei magetsi vanotenga nei zvinongowanikwa zviri zvinhu zvakaomarara. Matambudziko mamwe acho ari kuwanika ndeyekuti munoona zvakare pane nyaya yatinoti tangawandidaiya sexual harassment pamabasa yatowanda zvakanyanya nekuti tumabasa twacho turi kuwanika ndetwemakambaniwo mamwe anenge ari madikaya kuti munhu anenge ari wekambani pake apauya munhu akanga achida kutsvaga basa anowanika kutombotanga anzi tangawandida kuti ndikwanise kuti ndikutore pabasa kuti uive mushandi wepo. Chekupedzisira chiripo ndechekuti nhaurirano dzinoitwa dzatinoti dzetripartite negotiating forum hadzisi kukwanisa kuburitsa chivimbiso chekuti vashandi vange vaine kakuvimba kana kuti yatinoti trust pachirungu kuti kana tichinge vataurirana pawanikwe kuti zvatabvumirana ndozviri kuenda kunoitwa. Pari kungoramba pachingotauriranwa pasina yatinoti implementation yezvinhu zvabvumirana zvinova zvinozokonzeresa kuti mumaindastry munoshandwa nemumabasa macho munoshandwa imomo kunowanika kwaane matambudziko ekuti nekuti zvataurwa zvaendwa kunotaurwa nazvo hazvina kukwanisa kuti zvibudirira hazvina kusvika kumagumo kana kumupendero kwokuti vanhu vapedzerane kutaura kuti vanhu vakwanise kuwana kana iri mari kana zviri zvibatiso nezvishandiso dzingave dzimba yatinoti mananimanitary benefits aya hazvikwanisiki izvozvo nekuti vanenge vasina kusvika kumapendero kwenyaya saka zvimwe zvezvimwe zvinhu zvine matambudziko ekuti yatinoti TNF tripartite negotiating forum chamber inoti vashandi vashandirwi nevamiririri vakwanise kunge vachiwana kutaurirana iko zvinosvika kumupendero wenyaya.
Takatarisa basa ramuri kuita iri, imi semudzimai matambudziko aya muri kutaura aya anobatawo zvakadii vanhukadzi muZimbabwe?
Ngati kana tichizotaura ukaona dambudziko richinzerudzika riri kutambudza vanhu zvino tozoti iwaya matambudziko anotambudza madzimai vanobva vatonyanya. Tinoti tinotoita two times matambudziko nekuti munobva matarisana kuti kudzimba kwacho kunenge kusina chekudya, kudzimba kwacho mari yacho inenge isina, kudzimba kwacho takuti kune inonzi domestic violence iyayi nekuti chekudya kana kusina mhirizhonga ipere musika kana mari isingakwani chokutenga chouviri zvinoreva kuti munhukadzi haakwanise kuwana zvaanokwanisa kunge achipiwa semunhu watinoti mudzimai aripo pakuti achengetiwe kana ari kuba mari kana isingakwani zvinoreva kuti bopoto nemvunga mupopoto nekukonana mudzimba kunoramba kwavepo. Nguva ino yakaomera munhukadzi kupfuura mumwe munhu wose. Apa ndobva ndabata nevakaremara kuti tine vanhu vanorarama neurema munyika. Vanhu ivavo upenyu hwavo hunobva hwatonyanya kuoma nekuti patinoti kupambara nekutsvaga kana iri nguva yatinoti yecovid ino zvakaoma zvinobva zvavaomerawo naivavo.
Imi muri shadow minister muchange muchishanda sei nehurumende mukugadzirisa matambudziko amuri kutaurai?
Chekutanga ndechekuti handina kumbogara ndamboregedza kuramba nichitaura nyaya dzevashandi kana mudare reparamende. Ndere kuti ticharamba tichipakurudzira kuti yatinoti tripartite negotiating forum ngaitaure zvinhu zvinooneka zvinobatika zvinobva zvati vanosenzerwa vatinoti maemployers vashandi vanoshanda vatinoti maworkers nevanomiririra vakwanise kunge vachivimba nekuti zvinenge zvataurwa imomo zvinonoitwa nevese vanhu ava yatinoti commitment to implement zvapfuma. Chechipiri ndechekuti mishonga yecovid nepanotestiwa covid zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nyore kuitira kuti ava vanoenda kumabasa vakwanise kuzviwana nekukasira. Zvifambiso zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa kuitira kuti vashandi vawane chekufambisa. Pouviri yatinoti mari yacho inofanirwa kunge ichikwanisa kunge ichizobhadhara chekufambisa vashandi vanofanirwa kuwana yatinoti living wage. Ndosaka paenda bata kuti mari yacho haitokwani kutenga nekuti kare taiti mari my pay does not take me home. Saka nazvino ndosva ichitungosi nekuti mari kana idzo saka tichaita zvakanyanya yatinoti dialogue yakanyanya naminista vehurumende vanomirira zvavashandi nevekomisheni yepublic service kuti maconditions of service evashandi ave arungirwa vawanise zvokushandisa kana zvikweredhi zvemota, zvikweredhi zvokutenga dzimba kana kungovakirwa dzimba vopiwa tinoti mabhonzi ekumabhengi aya kuti panozobuda munhu iyeye kubasa akwanisika achingowanawo yatinoti a roof over their head.
Avo vanga vari gurukota rezvavashandi nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti shadow minister of labour muMDCT amai Paulina Mupariwa vachitaura vari parunhare muchirongwa chino chamapiwa neni Ray Choto ndakamirira mumwe wangu Marvelous Musvakanyauye. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tatiregai timboteera mhuri yevashona iri muKenya iyo takambokurukura nezvayo mwedzi yadarika mushure mekunge hurumende yeKenya yatanga kuvapa magwaro ekuti vange vari zvizvarwa zvenyika iyi. Musakanganwa kuti mhuri iyi kana rudzi rwevashona urwu rwakabva kuZimbabwe kare kare kumakore angadarika 50 apfuura, asi muKenya vanga vasiri kucherechedzwa sezvizvarwa zvenyika iyi. Asi hurumende iripo iye zvino yakashandura zvine izvi, yakatanga kuvacherechedza serumwe rudzi rwezvizvarwa zveKenya. Tabata mumwe vakuru vemhuri yevashona va Oliver Muregerera.
Danu rakazotorwa rekupedzisira zvakaitika kuti vanhu vachipuwa zvitupa izvinezvi vanhu vese vane zvitupa kana munhu nemunhu pachake changosarira ndechekuti kana achida kutora pasipoti anongotora iye zvinoizvi kana zvokuti munhu atange kuitawo bhizinisi rake zvingangokwanisika nekuti vanhu iye zvinezvi vasununguka chaizvo chinhu chikuru chirikutifadza ndechekuti izvo vana vasimba chaizvo kuenda kuzvikoro ende vana vari kumbasa zvinofadza chaizvo.
Kuwaniswa kwamaita zvitupa kunorerutsa zvakadii nyaya dzemagariro enyu, nokuti tainzwa muchichema kuti mune muchisarurwa nenyaya yekuti hamuoneke sevanhu vemuKenya. Zvashandura zvakadii magariro enyu?
Ndinodaira kuti zvashamagariro edu kana kuti upenyu hwedu nekuda kwokuti pane rubatsiro rwaiiswa nehurumende rwafanana nemabhasarizi ekuti vana vadzidze nemari dzaipiwa vanhu vavanhu vakuru zvanga zvisingakwanisiki izvozvezvo kuti zviitike nepamusana pekuti munhu kana usina chitupa hauna mabatsirwo aunoitwa. Zvino iye zvinoizvi zvava nemukana wakanaka wokuti zvinhu zvese izvozvo zvaakukwanisika kuitika. Chechipiri, vana takukwanisa kumiririra vana zvakanaka kuti mwana adzidze dzidzo yake isapedze. Tinodaira kuti zvaakufadza paupenyu nekuti upenyu hwachinja chaizvo.
Iye zvino vanhu vese vakapiwa here magwaro uye vakawana here zvitupa vese?
Haiye zvino vanhu vese vakawana zvitupa. Iye zvino handidairi kuti pachine problemu yatiinayo. Ndodaira kuti hurumende yakameka shuwa kuti munhu nemunhu ava nechitupa chake mumaoko kana musi unouno. Ndodaira kuti kwakanga kuine seremoni yakanga iripo yekutambiswa zvitupa iri yakamiririrwa naminister of interior. Ndiye akamiririra kuti vanhu vape vanhu zvitupa. Rakava zuva rakaswera vanhu vese vari ikoko vachitambira zvitupa. Wanga uri musi wa28 mwedzi wapera uyu. Tine tariro huru yekuti upenyu hwedu huchatinakira kana iye zvino chakwanisawo kuti tizvimire mire nekuitawo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuvaka upenyu hwedu zvinofanana nekuti kana kukwanisa kupa Jesuwo nzvimbo dzekugara, kutenga nzvimbo dzekugara nekukwanisa kuvhurawo mabhizimisi atinokwanisa kuita.
Vakawanda vanoshamisika vamuregerera kuti patinotaura nemi pachirongwa mune muchidedemura rurimi rwaamai. Muri kudzidzisawo here vana venyu rurimi irwo rweshona rwekuZimbabwe?
Rurimi rwedu rweZimbabwe haruna kukwanisika kuti rupere pavana vedu. Vana vedu vari kutaura zvakanaka rurimi rwedu rweZimbabwe vese, hakuna munhu akarasa rurimi rwaamai. Ndodaira kuti ndochinhu chinofadza ichocho. Kana dai kuri kuti ari mwana munokwanisa kukurukura naye usingatongozivi kuti akaberekerwa kuno anenge achingotaura rurimi irwo.
Totarisawo denda recovid-19 vamuregerera, mati mawaniswa here mukana wekubayiwa nhomba yekudzivirira denda iri?
Tanga tisati takubayiwa nekuti vanga vachiti vanhu vanofanirwa kubayiwa vanhu vanenge vaine zvitupa. Saka naiye zvinoizvi takatofonerwa tichitsanangurirwa tichinzi pari kuuya madoctors vanofanirwa kuti vauye vazobaya vanhu vedu.
Ndinotenda zvikuru vamuregerera timakorokoto.
Haiwa tatese.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera, vanove mumwe wevakuru vemhuri yevashona vagere muKenya, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ataura pamusoro pemusangano waitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemadzishe pamusoro penyaya yegukura hundi. Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti zvakakosha kuti vavhoti vachengetedze vhoti yavo, kwete kuti vamirire kuti ichengetedzwe nevanenge vakamirira mapato. Chirwere checovid-19 choramba chichinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Ndokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngomgqibelo siku 21 kuNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegugu rawundi bezikhethele abafuna kwenziwe, njalo induna ezaqeda ukukhulumisana nabantu esigabeni sayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo.
Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna, so kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla leZANU-PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lo Mzilikazi, kugcina kusenzela thi abanye babo singabathembi.
Kambe kulokhe kufanele na ukuthi abantwana abangamantombazana behlolwe ukuthi belokhe bezintombi ezigcweleyo baze bayekwenda ukwenzela ukuthi beziphathe?
Kuyasiza mpela ukuthi abantu baba ngamantombazana bazigcine, hlambe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni alosegcwele ntombi wamfazane. So usiza futhi ukuthi umntwana mayezazi ukuthi uyahlolwa, akabi kuvanza agcwale indawo yonke, uyazigcina kahle.
Siza kuzwa ngomculo kaSikhosana omutsha.
Ingoma ikhiphile ebhale ezidlala ntethe.
Utethe ngumuntu ohlakaniphile omakhiwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kulandela umhlangano oqhutshwe namhla phakathi kwezinduna lomongameli Emmerson Mnangagwa woBulawayo, uhulumende uthi induna yizo ezizakhokhela udaba lwegugu rawundi ezigabeni zazo ngendlela yokulungisa lolu daba. Umongameli Mnangagwa uthi udaba lunye ngalunye luzacutshungulwa kukhokhela izinduna, njalo abantu bazitshele ukuthi lulungiswe njani kulabo abafuna ukungcwaba izihlobo zabo kutsha kumbe abafuna inhlawulo. Uthe kufanele abantu bebuzwe ukuthi bafunani, njalo udaba lolu lungaphathwa ngokulenketha bechabi. Induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Baphinde bacubungula okubalisa ukuthola izithupha kwabathinteka ngegugu rawundi, ukwelulekwa kwabo lokungathuthukiswa kwesigaba seMathebeleland. Ukuze sicubungule lolu daba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Asidingi njengabahlali bakomthwakazi ababulawelwe abantu ukuthi sitshelwe nguye Emmerson Mnangagwa ukuthi siluphathe njani lolu daba. Whether unike amandla izinduna ukuthi ziphawule ngezigaba ngezigaba ukuthi zilulungise njani, kodwa kokuqala sithi asiyi kumlalela ngoba uvele engumbulali. Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna, so kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla leZANU-PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lo Mzilikazi. Yikho ke sithi ke kugcina kusenzela thi abanye babo singabathembi ngoba sebengani basebenzela iZANU-PF okwedlula abantu laba abayibo ababaholayo ngezigaba ngezigaba zabo. Kanti ngakwelinye icele futhi njalo kule ndaba esiyikhangeleleyo ukuthi thina mhlaka 1 August 2018 after ama-elections eZimbabwe, u-Emmerson Mnangagwa wakubona kufanele ukuthi afake International Commission eyayihedwa uMokhante owaye ngupresident wakwele South Africa. Kodwa ngase sifika edabeni lwegugu rawundi sicabanga ukuthi yilo ngabe udaba okuba le-International Commission ezophatha lolu daba. Simbona u-Emmerson Mnangagwa engayenzi ngendlela esifuna ngayo, njalo simbona e-appointa i-NPRC esicabanga ukuthi kuyi-organ esebenza ingaphansi kokulawulwa nguye u-Emmerson Mnangagwa. Kanti njalo futhi sinanzelela ukuthi kulala ama CSOs akhe ayiwo afumayo kwelikamthwakazi akhanya sengani asebenzelana lohulumende kodwa esebenzelana kanye lohulumende wakho Emmerson Mnangagwa. Kanti ngakwelincele sibuye futhi simbona esefuna ukusebenzisa izinduna ezikontrola ngokuthi lolu daba luphathwe kanjani. Nxa sikhangela ke uluhlu lwezinto ezibekuyo lapha kulokho athi kukhulunywe ngakho, sithi thina bachiyelani indaba ye-International Truth and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabantu abangela sici njalo abangazange baphatheka kulolu daba lombhuqazi. Ngoba nxa sikhangele thina indaba ye-Gukurahundj i-genocide edinga international attention, hashi nje ukuthi ibanjwe ngumperpetrator ezifakela abantu afuna ukuthi abafake, esenzela ukuthi umphumela ungaphumi ukhomba umunwe kuye ngoba kunguye owabulala abantu bakithi ngalo umbhuqazwe.
Sesikhangela uluhlu lwezikhalazo zezinduna, khona konke yini okukhathaza isigaba zemathebelele kumbe kuningi okuchiwe phandle.
Bakhe phezulu nxa sikhangela ukujula kodaba lwenhlupho zemathebelele. Kule ndaba izinduna layo Emmerson Mnangagwa abangafuni ukukhuluma ngalo udaba lwe 1979 plan eyabhalwa yiZANU PF ukuthi bazahlukumeza njani amaNdebele, bathathele umbuso, bathathele umnotho wabo lakho konke okungenza amaNdebele kumbe ngithi abantu bonke abavela komthwakazi abagocela indimi ezingu-13 ukuthi baziphilise ngokugcweleyo. Sinanzelela ukuthi i-1979 Grand Plan ikhulumile ngokuthi ezikolo zakithi kumele kufundiswe ababalisi besishoneni, ema-police station, ema-ofisini kahulumende, umhlabathi wakithi, emabhenki kumele omanager bebe ngabavela khona le Mpumalanga, lawo yonke into mhlawumbe engahlanga phezu kwabantu bakomthwakazi. Konke lokhu sikubona bengakuphawulanga, bengakhulumanga ngakho, ngoba iZANU PF iyabusa namhlanje kwelikamthwakazi for the past 41 years besebenzisa leyi rule book eyi-1979 Grand Plan ethi abantu bakithi bangama second class citizens endaweni zakubo. Kungakho ngisithi mina indaba yombhuqazwe ayipheleli kulabo ababulawa ngo-1983 kusiya ku-87 kuphela, siyibona iqhubeka. But ngakulesi sikhathi sibona isibuya i-economic genocide whereby amathuba emsebenzi, lamathuba okuvula amabhizimusi, le ndaba ezilokwenza lamasiko kamthwakazi wonke jikelele zibulewe nguhulumende nalowo eZANU PF okhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. Esikunanzelela thina sithi kuyikuphuca abantu bakithi amalungelo abo besebenzisa ukubusa kwabo phezu kwethu. Yikho sithi konke lokhu abakukhulume ngakho mhlawumbe bakwenza kwangani ngama-demands, u-Emmerson Mnangagwa akayi kukulungisa ngendlela esicabanga ngayo ngoba yena enguye u-perpetrator. Kanti njalo okunye sinanzelela ukuthi ukwenza lokhu njengoba umnyaka ka-2023 wama-elections ususondele eduzane, ufuna ukuthi abantu bemvotele becabanga ukuthi hayi ngumuntu ohlukeneyo lo Robert Mugabe, kanti ngabantu abafana nayo futhi esenza kanye khonoku wawusenziwa ngu-Robert Mugabe.
Lo umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lambili babulewe umkhuhlane we-COVID-19 kwathi abedlula amakhulu amathathu 386 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo lakwedlula izigidi eziyinkulungwane, labulala abedlula inkulungwane ezine. Asebehlatshe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezimbili. Uhulumende uthi ulokhu esamukela amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 lanxa kwezinye izigaba zelizwe abantu besithi ayasilela. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane, kulandela ukuchothozwa kwakhe ngendlela aphatha ngayo udaba lwe-Afghanistan, umongameli Joe Biden weMelika ngolwesihlanu uthe uzaqinisa ukuhlengwa kwezizalwane zeMelika ezikulelo lizwe ezilokhu zizama ukusuka kulandela ukuhluthunwa kombuso walelo lizwe ngamalwicatsha ohlobo lwesitaliban. Iningi lisegcekeni lendizamtshina eKabul lapho okulengxabangxoza khona njalo sokusele amalanga alithumi kuphela ukuthi ibutho leMelika okuyilo elihlenga abantu liphume liphele kulelo lizwe. Amalwicatsha kwelenje esigabeni seTilaberi azenzela santando lanxa kule migoqo eminingi ebanqabelayo njalo kulokuhlaselwa kwabantu nokubhonjwa kwezinye indawo kutsho amalunga edale lephalamende akuleyo ndawo. Ukuqeda lolu hlupho elenje selithe kule state of emergency lavimba ukuthi abantu behambe nemdududu lavala imikambo ecatshangelwa ukuthi iphathisa amalwicatsha njalo selibeke imigoqo ethile ekuthengisweni kwamafutha ezimota awefuel. Le yi-Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ise-Washington.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawafu.
Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempilakahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi isabelo zingelamanzi. Okulakho okudala ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempilakahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi sabelo zingelamanzi. Okulakho okudala ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. Abafundi esixoxe labo bathi sebefisa ukubuyela ezikolo ngoba ukuhlala emakhaya kuphazamisa ikusasa yabo. Omunye walaba bafundi uLindi Sibanda uthi abanye bakhe abasoze babuyela esikolo ngenxa yesikhathi eside abasithethe behlezi emakhaya.
I-lockdown le isi-affekthe kakhulu, especially endaweni zesikolo isi-affekthe kakhulu sibili, especially amankazana amaningi agcine sezithwala ngokungayo esikolo.
Umnumzana Arnold Mangena odabuka ku-Ward 5 koBhewula eMatobo uthi ukhathazekile ngokuvalwa kwezikolo.
Ikusasa lethu asilaqiniso lalo mpela, asisakwazi lapho esiya khona ukuthi siyophetha ngani. Abaningi sebeyenza ukuthi ngithengisa, abanye bathengisa ama-airtime, abanye sebelima izingadi bethengisa izilimo, abanye batshaya izitina.
Umnumzana Luka Ncube ongumzali la engowebhewula uthi akukho okwenziwayo esikolo ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19.
Akula nto elungiselelwayo ukuthi kule themba lokuthi izikolo zingavulwa. Kulokho kuhlezi njengokuthi amanzi nalana ezibholane nalana alandwa ngaphandle kwesikolo kumbe whatsoever iwona la khona, kodwa la ukuthi kumbe kuthiwa kulungiselelwa for ukulwa nalo umkhuhlane, hayi into engekho lapha kithi endaweni yethu asikayiboni.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Dennis Moyo oyenandeni eGwanda South othi kusaselwa umsebenzi omkhulu okufanele wenziwe esikolo phambilini ngokuthi sivulwe.
Ubunzima bukhona kakhulu sibile kuvulweni kwezikolo lapha, uthi uyakhangela ezikolo ama-classroom ukuthi malutshwane kangakanani, uthi uyakhangela ubuningi babantwana, uthi uyakhangela ifurniture nje yona ekhona ukuthi ingakanani. Ngokubona kwami sibili, ngibona ingani special emakhaya kuzenza igciwane lelimemetheke kakhulu kakhulu. I-risk ebantwaneni, i-risk kubabalisi, it's even a risk to the community.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi iningi lezikolo zakibo lisizwa izizalwane zakuleli eziphetsheya kwelizwe ngemithi yokuhlanza izandla, ama-sanitizer.
Bayazama ukuthi bethumele khonalokho ama-sanitizers, ama-maski, ama-standard liquid sokugeza lezo zandla. Bazamile impela abantwana, especially esikoleni sethu lapho eSenyashongwe. Ma nginanzelela, hayi bazamile ngamandla. Okubuhlungu ukuhlala kwabantwana ekhaya, eyi kusimotshi, umotshi ekusasa labantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi yamaNdebeleni umnumzana Agent Moyo uthi kunenge okufanele kwenziwe andubana izikolo zivulwe.
isikolo kufuze kube namanzi lokuba abathisha amaningi abhubha ngesikhathi lesi sidlulile aba headmaster abhubha. I-concern enye futhi ngeyokuthi ama-class sizes la makhulu ama-classes la ukuthi uhulumende angenele abe reduce i-ratio yabantwana. Lokunye futhi ukuthi khathesi kunje iholo lingani lincane kambi sokuthi uhulumende la angani uyangezelela iholo lamatisha. Ekuhlathweni lapha sithinina kula ma-challenges ama-line made kakhulu endaweni ezithiyeneyo sithi ababalandi ezikolo laba abafuna ukuhlatshwa bahlatshwe besezikolo zabo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi uMnumzana Dawungana Ndoro utshele lo msakazi ukuthi sebegebhe izikotsho ezikolo balungisise ezinye eziyinkulungwane ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 lapho besesikolo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingani litshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa losakhulayo olwela ilungelo loluntu uMnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana.
Ngingabe ngela abalaleli bonke abalaleleyo ayinyathaba ukwamukelwa nguwe Chris Gande ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani okwenziwe ngabasakhulayo bakwele Zambia okuthiwa yibo ababangele ukuthi uMnumzana agayinde ijilema anqobe kukhetho?
Kuyisibonelo esikhulu kakhulu ebantwini abatsha beZambia into abayenzileyo ukuthi banqobise lo mkhokhelo ongenileyo H&H abathi ngu-HH. Abantu beZambia isikhathi esiningi kakhulu badubekela kibo ekhaya. Kukalutshwana ukuthi uhlala nomuntu weZambia emazweni lapho esihamba khona njengabantu beZimbabwe sigcwala indawo zonke. Angitsho ukuthi abakho emazweni but bakhona, kodwa ngobuningi babo abantu beZambia bahluphekela kibo. So kuyinto enhle ukuthi bona abayatshanja abantu abafisa amathuba emisebenzi ukuthi impilo yabo iqhubeke phambili babelele kusasa elihle bazilwele bona bodwa. Kuyinto enhle kakhulu abayenzile abantu abasakhulayo beZambia.
Abasakhulayo beZimbabwe bona bayenelisa yini ukuthi bayenze lokho kwenzakale eZambia?
Ikuthi ungakhangela abatsha abaningi beZimbabwe sibili isikolo bahambile bayafunda but ungananzela unganika bazihluphi ngokwezombangazwe basuka nje bazitshele ukuthi hayi thina lokhu asikungeni but bengananzela ukuthi amathuba emisebenzi lokuhlupheka kwabo kubanqelwa ukuthi ihulumende iyephetheyo kayenzi izinto ngendlela. Njalo ungakhangela abatsha beZimbabwe isikhathi esiningi ababambani entweni ezinjekulungisa ilizwe ukuthi babambani babe munye. Njalo ukuthi okunye sengathi kwenziwa ukuthi maybe bayesaba uchuku oluphakathi kwabakhokheli esilabo laba. Sizame ukuthi siphakame singabatsha beZimbabwe ngomnyaka ophele kade sigcwele amazwe siyahlupheka sixotshwe yile hulumente edivele ifuna ukuthi isibulale ngendaba yokuthi ayifuni ukuthi kube lo muntu ophakamayo azame ukuthi azilwele. Abakafundi abatsha beZimbabwe ukuthi basukume balwele amalungelo abo njalo balwele amathuba abo ancindezelwa yilaba abakhokheli abakhona. Mzukwana bezasukumela phezulu babekwazi ukuthi lonke uhlupho olukhona lapha elizweni lwenziwa yibukhokheli obuphecayo ukhokheli ongahambi ngendlela. Kuzaba lula ukuthi ilizwe lakhe liya phambili. Okwakathesi hayi ngani nje bakhohliwe babhizi ngama-earphones ezindlebeni zabo balalela imusic bakhodla bo-WhatsApp labo-social media ukuthi basukume kusesenzima kibo.
Siyasizwa kuthiwa abasakhulayo eZimbabwe basetshenziswa ngabamabandla abusayo ukuwona bethengelwa utshwala bebhema lembanje lokunye okunjalo. Ukubona njani lokho?
Inkulu iqiniso ukuthi esikhathini esiningi izano njengebandla elibusayo liyasebenzisa ama-youth. Njengokuthi kuba nzima ukuthi umuntu ayale imali evelene ehlupheka uthi enzele uyudo loba lutho olungalunganga nxa uthi yake vele ehlupheka njalo idinga leyo mali ukuthi ayenze into yena le engalunganga. Ungakhangela abatsha bakhona even abatsha abangahluphekiyo but abasenjalo kese ungakhangela kulo mfundisi lo okuthiwa ngujava lalaba abanye omayithithi bancane sebesetshenziswa izano ukujobana belabalandeli abaningi ku-social media babeyibantu abazakhanga ama-youth esingathi ngabatsha ukuze bavotele i-ZANU PF. So abatsha beZimbabwe kabala isikhathi esiningi asiziniki esingathi sibe lento yethu esifuna siyenze ngendlela ngokubambana la ngokufuna kwethu. Siyasuka nje siyengeke sidatshu sidabulwe center laba abakhokhela njeje simbona lo ujava ugcwele indawo zonke uyawumane siyalala but uthi ngumfundisi but siyakubona ukuthi ungumuntu nje osereportwe i-ZANU PF ukuthi asebenzele yona besebenzisa i-following alayo kuma-social media akhe whether ngu-YouTube o-Twitter labo-Facebook ukuthi bamsebenzise yikho okuyikho sokusilima zuthi
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyalivalelisa abalaleli abahle mina ngingijosephathi ngizacangula bese dai uhambo kaluphelanga lami nginje ngilaphe ngikhona umfutho wokuthi lizwe silikhulule lokho engilawo njalo siyaphambili into engizalitshela nokuthi ukulibusa izwe salibusa singabatsha iasoze sahlehla sandawo kathesa ungakhangela unxa ufuthi ubone unanzelisise kakhulu ukuthi yona leveli ihulumende ukwenza kwayo ukuthi isigijimi sisihlukumeze isigcwaza amazonke ibisenzela ukuthi ungabi nomuntu ophakamisa ikhanda ngoba mina into engizalitshela yona ukuthi ngesikhathi ngisuka ekhaya instruction yayikhona kwakuthiwa mina mbulawe kwenzela ukuthi abanye abasha abantu babone iexample ukuthi umuntu omisa ikhanda ephikisana naleyo uhulumende ebusayo uyabulawa into evele imisa ukuthi mbulawe njengoba labona ukuthi kusengiphumise eSouth Africa walilandelela njalo futhi befuna ukuthi bambulalele khona eSouth Africa so ukuthi ukufa kwami it won't akufuzanga kube ukuthi umbuso kwami kube ukufa kwamzaki kube ikhoso okufuze kumise irevolution omunye la efuza ukuqhubeka phambili ajoin aqedise ukuhamba asukume nini ngobuningi bethu singathi hayi uzibane kaseko ngawuzibane ukukhona lawe bana ngozibana lo usukumise okunye ilizwe liyakhusi ngalikhulula ngiyabonga ngiyalithanda kakhulu
lo ke ngumnumzana Josephat Mzacangulube osakhulayo olwela ilungelo loluntu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Dande lilale
siyabonga Chris namhlanje kwesiphathelane labesifazana sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane lokuzithwala ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele parliament njalo engumphathi ntambo wogatsha olubona ngesiphathelane labesifazana
ngabe kuthiwa kula COVID ngabe kuthiwa le mahofisi ngasihlali kodwa sesivela nemashonalensi central embire sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time safika sahlala phansi lezinduna labo sobhuku labalisa ngenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonapho sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatitsha babekhona waba nomunye umntwana owaye eshanguliwe laye waba nomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo waphuma le choice point lo mntwana samkhuthaza ukuthi angeniswe university abe shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kebe kungasiyondaba yakho but try and get out of that and relive your life and thina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa siba rehabilitate sibabisele ku-community sibabisele ku-society bahlale ngoba ayisiyondaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho isona sosakha umntwana lo isono wesomfango
ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela esikolo bevunyelwe ukuthi befunde kunjalo bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lo lwasebenza yini kumbe kabakho abalwemukelayo
abanye bayalwamukela abanye njalo abalwamukeli so sokumele ukuthi thina njenge community sihlale phansi labantwana laba sihlale phansi lezikolo sihlale phansi labanye abantwana sihlale phansi lamateacher sibe leqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka labo sibanike isibindi sibanike iconfidence ukuthi akukho wrong or there is nothing wrong that you did noma umntwana engxenye wakhomba akula muntu ongaphambanisiwe emhlabeni bancediswe abuyele endleleni eqondileyo enkayi lapha mbenzela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi bayahlala phansi lamankazana bahlale phansi labazali bazame ukuthi bababisele ezikolo but iproblem esilayo yikuthi izikolo azivulwanga yikuthi kule COVID lokuhlangana lakwa sikukhuthaze ngenxa yokuthi umkhuhlane lo uyabhubhisa ubhubhane lo mubi kakhulu but I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebezimisele ukuthi basebenze labantwana ukuthi bababisele esimweni esihle I think i-approach yona leyo eka teacher eka mzali womntwana e-community labanye nje around abanye abantwana abafunda lalumntwana kube yisystem ekondema linto le isirehabilitate umntwana. Singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo.
Okwenkayi, kungabe kuluhlelo eliluqoxileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lesikolo lomphakathi ukuthi abantwana babuye lesikolo?
Yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kade lokhu kungahamba njalo. Abanye basebekudobha bathi ye thina sibili singakusebenza lokho. Bakhona abanye abazali asebekusebenza, but njengana ngisitho kuba nobunzima ke ekuhlanganeni umoya wonalowo kumbe ipilo kuze uthando lonalolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantwana bethu esikolo lukhona ebantwini. Obekuhlupha ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasayi esikolo. Sazisenza okuthiwa operation bamba umntanakho. Wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeli ulaye, uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli, uye enkunini yini uhambe lobani, uye emfuleni uhambe lobani, uyathokoza yini vela khona ngale. Akulaluye lutho yini olunothisayo wena njengomzali ukuthi ungani umntana uhlobile, kwenzela ukuthi sishe sibambisane masinyane uhlupho lungakayikhatshana.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalela ePhalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane. Ngesizwe ke ezomculo
zalezela amanga phakathi komnyaka.
Umculo njengoba salazisa kumaviki amabili edluleyo ukuthi uSikhosana Buhlungu olubhekise kobulawayo ubuya rekhoda umculo wakhe omutsha. Ezinye ingoma ezibikwa zingakakhutshwa kwakhathesi. Usitshele ke wathi sokwenza yini?
Ingoma yisikhiphile ebhalwe zidlala ntethe
emsakazweni, nasi ingoma enja khonapho.
Asizweni ke ingxoxo esayiqhuba laye chasisela ngomculo.
Ngizizalisa kodwa kungabi ngakukhethi. Ule uNkulunkulu kakhalelelwa kulo ntethe kulo mcela ukuza amankazana kulenye ethi engani nje yilo yawo ekufuna ukuyijutsha. Amapintshane ngathi kuthiwa dlala ntethe, dlala ntethe.
Umculo kaSikhosana Buhlungu weGwamba eNkayi, umculo omutsha othi Dlala Ntethe. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegugurawundi bezikhethele abafuna kwenziwe njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.